Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro kurume 30, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inini ndiri kuitambira zvakanaka because tikatarisa kunana Italy kuri kufawa vanhu vakawanda pazuva, saka tikaita ignorant maZimbabwenzika isusu tinofa.
Mapurisa ozara mumugwagwa kudzivirira vanhu kufamba-famba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi vamwe vachiti vachafa nenzara vari mudzimba. Vanorarama nekutengesa nekuzviitira mabasa emaoko vochema kuti havachina chekuraramisa mhuri dzavo sezvo vasisabvumidzwi kuita mabasa avo.
Ari kuda rubatsiro, anokodzero munhu iyeye kufonera Ministry of Social Welfare kana kuvhizitira police station iri padhuze naye kuti ndanzwa nenzara ndandichirarama nevending. Handisina chokudya, ndaakuziya mhuri yangu haisina chokudya.
Hurumende inoti bazi rezvemagariro evanhu rinokwanisa kubatsira vanenge voziya nenzara. Bazi rezveutano rinoti vanhu vose vatanhatu vakabatwa nechirwere checoronavirus vari kunzwa zviri nani uye havasi munjodzi panguva ino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji muHarare nhasi vatevedzera kukurudziro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti vagare kumba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, asi vamwe vanga vachichema-chema kuti vatadza kutora mari sezvo mabhanga anga akavharwa. Chirwere checovid-19 icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina chauraya munhu mumwe chete muZimbabwe pari zvino, uye hurumende inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave vanomwe. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru 35, uye sangano iri rinoti chirwere ichi chiri kupararira nekukasika. Bazi rezveutano raudza Studio 7 nhasi kuti muZimbabwe vanhu vanodarika 200 voongororwa kuti vane chirwere ichi here, asi vanomwe ndo vakabatwa nacho kusvika pari zvino. Munhu mumwe chete ndiye akashaya, vamwe vose vanonzi vari nani zvavo uye havasi munjodzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji muHarare nhasi vaswera vari mudzimba vachitevedzera kurudziro yavamunangagwa yekuti nyika ivharwe kwamazuva 21 chete kubva nhasi. Mumwe mugari wemusha unogara veruzhinji weMbare vaFarai Mwayera vati danho rakatorwa nehurumende idanho rakanaka zvikuru, vachiti danho iri rinobatsira kuti chirwere checovid-19 chisapararire.
Inini ndiri kuitambira zvakanaka because tikatarisa kunana Italy kuri kufa vanhu vakawanda pazuva, saka tikaita ignorant maZimbabwenzika isusu tinofa, saka tofanira kutogara mudzimba. President vatiita zviri raiti kuti timboita si timbogara mudzimba because zvinobatsira upenyu hwedu kuti chirwere chisaita si chisapararira. Zviri raiti.
Mumwe mushando wekanzuro yeHarare uyo angachitsvaira marara pamusika unokwirirwa mabhazi paMbare pakare vawanda chiromba vati kugara nzvimbo dzese dzakashambidzika kunobatsirawo kurwisa chirwere ichi.
Yandochokwadi isizo hatifani kutomira basa nekuti tisizo kirinisa nzvimbo tisizoita kuti nzvimbo dzigare dzakachena. Ini takagara kubasa isi takagara kumba isizoka nzvimbo dzogara dzakasviba, so zvirwere zvinosumuka futi zvakatowanda dhani chirwere chatiri kutyira ichi. Ndosaka tauya kubasa, ende kubasa hatiregedzi kuya, toramba tiriko kubasa, ende for sure tichange tiriko kubasa kusvika Mwari atitungamira kuti coronavirus ibude muno muZimbabwe ipere mukati meino nzvimbo.
kunyange hazvo zvimwe zvitoro zvinotengesa zvekudya zvanga zvakavhurwa pakati pedhorobha mumwe anoshandira mudhorobha vatenda ikona vati zvitoro zvanga zvakavhura zvanga zviri zvishoma uye zvishoma zvanga zvakavhura zvanga zvakwidza mitengo
toro nenyaya lockdown takange tanzwa kunzi masupamakesi anenge akavhura apa tiri kutonzwa nekutendera zvitotsvaka kuti tingoona temu yandaona iri pana kona second na Nelson na Jason ndio yakavhura saka atushaza kuti vanhu tinorarama sei kana vaita shutdown ma shops lisi daita chikwasa kuwana chikafu zvava zviri nani pasi pamakedza akavhura
vamwe vanorarama nekutengesa vaClemens Stole vati vaswera vachiita wakiti negonzo nemapurisa pavanga vachitengesera matapiri avo vari mumotokari yavo vachiti hapana zvavangaite nekuti vana vavo vangaziye nenzara
Isirungo tenge so tukaviga Bati atisisina staff ya kawanda ya ishomo Katungu pero za vara na menu wa rimitu wacha we
Izvi zvinouya apo mutungamiriri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vakurudzira vezvitoro kuti vasakwidze mitengo yezvinhu zvisina mwero.
Zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega. Tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mutengo.
Vamwe vakaita sava James Nyazika vati vamukira kumabhanga kunotora mari kuti vaone kutenga zvokudya kwemazuva ari kutevera asi hapana bhanga ranga rakavhurwa. Asi gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa vaudza Studio 7 parunhare kuti veruzhinji vanofanira kushandisa makadhi mukutenga muzvitoro pamwe nemari dzemumafoni vachiti kuti mabhanga avhurwe zvinoita kuti vanhu vaungane izvo zvisiri kukurudzirwa nehurumende gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 parunhare kuti vafara kuti vanhu vatevedzera kurudziro yehurumende vachiti kusaungana kunoderedza mukana wekuti vanhu vabatire chirwere cheCovid-19 Asi vamwe vanhu vaonekwa vakaungana mune zvimwe zvitoro vari mumitsetse yekutenga zvinhu zvakaita sehupfu mabhazi ezupko anga achifambawo achitakura vanhu vakanzi nehurumende vauye kubasa vanosanganisira vashandi vemuzvipatara mapazi ehurumende vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mishonga nevanoshanda muzvitoro zvichakadaro vanhu vakawanda vateerera kurudziro yekuti vasabude panze munzvimbo dzakaita sechinhoi marondera nemasvingo uko kwanzi kwanga kuine mauto achibatsirana nemapurisa kukurudzira vanhu kuti vabude mumugwagwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Maguta eGweru neBulawayo vanhu vakawanda vatambira kurudzire hurumende yekuti vagare kudzimba. Mutoro wedu enhau Taurai Shava anotipanya inotevera.
Mapurisa anga akaisa maroadblock mumigwagwa yose inopinda muguta reGweru vachibvunzurudza vanhu vange vari mumotokari diki kwavange vachienda uye avo vange vachiwanikwa vasina zvikonzero zvinogutsa zvekupinda mudhorobha vange vachidzorerwa kumba. Mumwe mudzimai anorarama nekutengesa pane imwe flea market iri pedyo nekudzanai bus terminus uyo angozvidoma nezita rekuti amai remember audza Studio 7 kuti ari kushaya zano rekuti achararama sei pamazuva makumi maviri ari kunzi vanhu vagare kumba.
Towa kuti kunyange kunana South Africa vamwe ari kutopunyokerwa mumajurohwo vachipiwa chikafu saka ndo zvinhu zvatachitarisirwa kuti data tawanawo chikafu tiri mudzimba. Nekuti karamba takagara tiri mudzimba tisingawani chikafu zvinhu zvakaoma vamwe vachafira mudzimba nenyaya yekushaya chikafu chaizvo nekuti torarama nekutengesa hapana zvimwe zvetinoita tinotengesa.
Asi vaIvan Moyo avo vanoitawo zvekutengesa muriwo nemadomasi vati vanhu vanofanirwa kukoshesa zvakataurwa nehurumende vachiti kusaita izvi kunogona kuti vakawanda varasikirwe neupenyu.
Isinotenda zvitaurwa nemutungamiri wenyika aradza kuti ane chido navanhu vake mazoona tendwa ndizodo vashoma da vatiwedzero mbichana matundwa ndizodzo nekuti haungashandi haungararami kana wafuna chigwere ngoro wangu aisundi kana iwe wafa so chakanaka kudzira chigwere first prevention better than cure asingada menhu ake asingazivi
Panzvimbo dzakadai sekudzanai bus terminus, panokwirirwa mabhazi anoenda kunzvimbo dzakasiyana siyana, panovewo ndipo pane musika mukuru muGweru, pange pasina vanhu zvachose kunze kwevashandi veGweru City Council vange vachitsvaira panzvimbo iyi. Vamwe vanhu vanoshandira makambani akasiyana siyana vange vachida kuenda kubasa sezvo vange vachiti havana kunyatsojekeserwa kuti vanofanirwa kuuya kubasa here kana kuti kwete, vachityira kuti vakasaenda vanozodzingwa mabasa. Asi vakawanda vavo vatadza kuenda kumabasa uku sezvo kwange kusina zvekufambisa kunze kwemabhazi nemakombi mashoma ezupko. Kunyange hazvo mabhanga akanzi ndemamwe emabhizimisi mashoma anokwanisa kuvhura, mabhanga ose muGweru ange akavharwa. Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita uyo atanga achida kubhadhara mari yevashandi vekukambani kwake ati kuvharwa kwemabhanga kuchavhiringidza upenyu hweveruzhinji.
Tasvika kutaundi kubhengi kwakavharwa. Saka hatichaziva kuti vanhu vachararama sei kana munhu akawirwa nedambudziko pakati apa toti kuda warwarirwa kudaiyo korona yacho yamubata, achabatsirikana sei asina kana sendi rainaro.
Muguta reBulawayo veruzhinji vagara ukumba. VaMoses Kumbweya avo vanotengesa muriwo nezvimwe zvakadaro kuzvitoro zvikuru vati vemabhizimisi madikisa ivo vachasara vari panzara.
Taita sekutaurwa zvakaitwa nehurumende kuti tisave tinopinda mudhorobha kuti tinge tichitengesa. Asi zvakadero zhara ichatiuraya nekuti mararamiro edu ndekuti tinotengesa, totenga chikafu, totenga upfu, totenga kashuga. Tingapedza mazuva maviri matatu tisina kutengesa zvichatiomera ende hatizivi kuti hurumende yedu ine urongwa hupi.
Munyori weBulawayo United Residents Association Bura Amai Louisa Mangisi vatiwo zvakakosha kuti vanhu vatevedzere zviri kutaurwa nehurumende, asi vati vamwe vemabhizimisi vave kutora mukana uyu kudhurisa zvinhu zvakawanda vachiti hurumende inofanirwa kupindira. Hurumende yakatara chiga chekuti vanhu vanofanirwa kugara kudzimba dzavo vasingafambe-fambe zvisina kodzero senzira yekuedza kudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Mutare mutare, nasi manga munyerere muine vanhu vashoma vanga vachitenga zvekudya, ukuwo zvitoro zvinotengesa zvekudya zvakavhurwa muzuva rekutanga remazuva makumi maviri rakatarwa nehurumende kuti vanhu vagare mudzimba kuedza kuderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mabhanga anga akavharwa zvimwe chete nemisika yevanhu inotengesa mbatya, zvirimwa, michero nezvakasiyana siyana. Kunyangwe vashoma vevatengesi ava vanga vari pamisika yavo. Mutoro wedu weNhauloida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
Mapurisa nhasi anga achitenderera achipa yambiro kuvashoma vevanhu vange vari muguta kuti vadzokere kudzimba kwavo kuita kuderedza kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Mapurisa aya ange achivakurudzira kuti vasamirire kuita zvekudzingwa zvinene chisimba. Danho ratorwa iri riri kurwadza vanoita mabasa avo emaoko, avo vanoti zviri kuvakanganisa zvakanyanya sezvo vachiwana chouviri kubva mukutengesa uko vanonzi varegere kwemasvondo matatu anotevera. Amaita Naka Musabayana vanoita basa rekutengesa pamusika zvinhu zvinosanganisira muriwo, madomasi, michero nezvimwewo. Vanoti dai hurumende yakavatendera nguva pfupi pazuva yekubvumirwa kuita mabasa.
Yatishatira isesu semusika tiri kuzwa kubatikana nekuti dzimwe dzenguva tinotengesa tobva tatotenga chikafu chekuti tive ipopapwe. Saka izvozvi zvava kuti taurira nyaya 20 days yatomera sesusu mavendors. Dove musika ungadai watipawo kana kuti 2 hours tomboti nhonge nhonge toya kumba totengesera vanengo nekuti tingafa nenzara.
Mumwe mugari wemamutare vafunga ikashiri vanoti danho rakatorwa iri raisungirwa kupawo mukana kune vasina mabasa, vanova vakawanda munyika kuti vabatsirwe nezvekudya panguva yavanenge vasiri kuzviitira mabasa avo emaoko.
Ikonomi haina kumira zvakanaka, vanhu vari kuita hand to mouth. Zvinhu zvavanoshanda zuva racho iroro ndo zvinhu zvavanoya musi wacho iwowo. Saka Zimbabwe is doomed.
Amai Elizabeth Karirwi, iwo musha wemushamukadzi mamutare, vanoti kutadziswa kuita mabasa avo panguwa ya katarwa iyi risha unza namu mudzimba zhinji
taura kunoku umweni munhu arikurara mana upenyu kwekutoti hand to mouth saka izvezvi zvinasuno ndinonzi gara mumba ndoda kudye handina kana upiwa chikafu handina kana pekuti nemvura chayo chayo pangu aitobuda every day nechidoenda kotsvaka saka nei nechidoitsvagepi imuruti gara mumba
umwe mugari wemamutare vaAndrew Jangano vanoti panguva yavanenge vari kumba sezvakataurwa nehurumende zvichapa kuti vatadze kushandira mari yezvekudya zvemhuri yavo uye nemari yechikoro yevana pakotoro inotevera
zvozvipatiri pazatambozvadzoko tozvidini mari nochikafu mafizi tangogara I think that I'm going to talk to you about the person who is going to take it.
Simungwe mugari wemamutare amai blessings nyika vanoti danho rakatorwa iri rakanakira munhu wose anokoshesa hutano sezvo denda recovid 19 riri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose
yakanaka mukwasha nekuti zvino minimiza kuspreadwa kwecovid 19 zvingarwadzazvo kuti vanhu vanenge vachiti tinorarama sei especially vanhu vari muinformal sector asi zvinotibatsirawo futi kuti zvinotichengetedza nekuti especially kumusika population inenge iri kumusika yakanyanya kuspreadwa kwacho kunozonyanyawo tinopera kufa hai
mutauriri wekanzuro yeguta remutare vaspren mutiwi vanoti kanzuro yavo yakatobatana nechisungo chehurumende kunyange hazvo vakange vatotanga kumisa kutengeswa kwezvinhu mumisika muguta nekunogara vanhu nemusi wechishanu masikati svondo rapera vamutiwi vanoti kusvika pari nhasi muguta remutare hapana humbo hwavepo hunotaridza kuti pane hati yabatwa nechirwere checovid-19 mumisha inogara veruzhinji yakaita sesakubva chikanga danga mvura hobos nzvimbo dzokufarira dzange dzakavhurwa vamwe vashoma vaivepo vachitandara zvavo mumigwagwa mange muine mapurisa uye vamwe vange vari pamutare chasicollege vange vachimisa motokari vachibvunza zvakasiyana-siyana kune vatyairi asi mabhazi ehurumende chete ezupco ndiwo ange achitakura vanhu kupinda nekubuda muguta ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo
Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende yavakoka kumusangano mangwana wekuti vazive nyaya yekuti vashandi voitwa sei panguva iyo vanenge vari kudzimba kwemazuva makumi maviri nerimwe kana kuti lockdown sedanho rekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Vamoyo vanoti hurumende yakanga isina kutanga yanzwa kudivirawo panyaya iyi. Apo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezvekumborambidzwa kwevanhu kufamba-famba. Hatina kukwanisa kunzwa mashandirwi panyaya iyi. Ngatinzwei vamoyo vachitsanangura.
Iyo zvino tatanga lockdown. Zuva rekutanga hurumende ndipo pairi kutofona ichiti tiuye kumusangano kuti tiwirirane kuti nyaya yemihoro yoitwa sei. Nyaya yemabhizinisi vanenge vasazokwanisi kuyambuka 21 days zvoitwa sei vaya veinformal economy vanozvishandira zvoitwa sei hurumende yakutotanga kudaidzira musangano lockdown yatotanga kuti vanotwa kubatsirwa vobatsirwa sei inyaya yange isina kumbovhira yataurwa kwekutanga asi hurumende iyo zvino ndipo pairi kuti ngatisanganei tikurukure nyaya yekusangana ndiyo yakutonetsa nekuti tinofamba sei kuti tisangane hapana munhu asingachi kubata chirwere ichi mafambiro acho anoitwa sei sezvo tese hatina kuexempta kuti tione chingotenderera saka hatisi kuona musangano yacho ichibudirira ichiwana vanhu nenyaya yekuti kufamba kwacho kwakutonetsa kuti tiende pamusangano yacho iyoyo
Asi imiwo pamakambenge mambo osangana nehurumende danho renyu rakanga rakamira upapi panyaya yevashandi
danho retu sevashandi nderekuti tinofanira kugara kudzimba kuti tisapanane kana kuti tisabate nechirwere ichi isisu vashandi patinofamba patinogara nepatinofamba tichienda kuvasa tinenge takatomanikidzana saka takazviona kuti tinogona kuti chirwere ichi chifambe zvakanyanyisa kana tisina kuita isolation sevashandi tigare kudzimba dzedu saka ndisu vekutanga kuti tinoda national lockdown asi hurumende payakazotanga kuti yoti lockdown musi wakati haina kuzotaurira munhu. Hatina kugara pasi nehurumende tangatenderana kuti ndezvipi zvichaitwa panguva iyoyo. Saka hurumende yakazviitira nyaya iyi isina kumbodaidza.
Vanga vari munyori mukuru wezcitu vaJafet Moyo vari parunare muHarare nestudio 7. Mukuzeya nyaya iyi yevashandi nevamwe vari kuti vanogona kufa nenzara, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Vashandirwi vose vanofanira kuti vabhadhare masalaries e21 days idzodzo. Tambonzwa vamwe vanga vachiti vashandi vari kunzi no work, no payment. Saka izvozvo tiri kuti kwete, tisi kuda kunzwa mushandirwi anotadza kubhadhara mushandi wake nechikonzero checovid-19. Chinhu chauya munhu wose asina kugadzirira, kunyange isu hurumende, vashandi vedu vari kudzimba kutaura kwatiri kuita izvozvi. Saka zviri kureva kuti sehurumende hatidzorega kuvabhadhara, tichangovabhadhara samazuva ose sekuti vanga vachiuya kubasa.
Ko vashandi vanozviitirawo mabasa emaoko?
Then toita avo vemainformal traders. Tine Ministry of Social Welfare. Kana paita munhu ashaya chokudya, ari kuda rubatsiro, anokodzero munhu iyeye yokufonera Ministry of Social Welfare, kana kuvhizitira police station iri padhuze naye kuti ndanzwa nenzara, ndandichirarama nevending, handisina chokudya, ndaakuziva mhuri yangu haisina chokudya. Ministry of Social Welfare vanogona kuwana nzira dzavanokwanisa kubatsira nadzo. Uyezve tinotenda kuti kunzvimbo dzose dzinogara vanhu kune macouncillors, kune maMP. Saka vanhu vese ivavo vanofanira kubatsirana kuti kana paita munhu wirwa nedambudziko rakakura kudaro rokushaya chokudya, vakasire kuzivisa Ministry of Social Welfare kuti vabatsirwe.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vasatevedzera kana kuteerera mashoko ari kunyorwa kana kutaurwa pamadande mutande akasiyana-siyana akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe ari kuzivisa vanhu nezvemishonga iyo inonzi inokwanisa kurapa kana kudzivirira chirwere checoronavhairas icho chauraya zviuru nezviuru zvevanhu pasi rose. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Lona Mandija vanogara kutinwood North Westgate vanoti vakatombogadzira mushonga wemandimu akasanganiswa nesoda kana kuti sodium bicarbonate pachirungu, vakatopa mhuri yavo kuti inwe mushonga iwoyu. Muzvare Mandija vanoti vakaudzwa nezvemushonga uyu nasahwira wavo uyo akabva auya nemandimu acho, uye vakaverenga zvavaiva vatumirwa pambozhanhare kuti vadzidze mabikirwo emushonga wacho, asi vakatozoziva kuti mushonga uyu unogona kuuraya mhuri yose.
Ndanda netsikana ndashungurudzika kuti zvinotoita sei, ndisezvo kurunza kuna mushonga hakuna chekubatsira kana kuti kudii. Ndobva atonditumira resipi iyoyo yekunzi munomixa bicarbonate of soda nemalemo. Saka takangoisawo tushoma kudaro. But then soon after that ndipo pandakazoona pakubuda nyaya yekuti it's a detergent mukazvimixa zviri tumu, because zvechokwadi panotobuda chifuro and chinobva chato chinotofrotha kudai so kutotutuma chaiko chaiko, zvokuti I can imagine kuti mumatumbu mevanhu zvinenge zvichiite.
Mumwe mudzimai amaiti Chigodora vanoti vakapotsa vagadzirawo mushonga iwoyu, asi havazive kuti chii chakavadzora sezvo vari kugara vachingotya kubatira chirwere checoronavhairas icho chinonzi hachina mushonga unochirapa.
pandakatona message iyoyo ndaitoda kutenga a few days ago andizo kuti chakatondi stop and imagine I was going to drink it inini nemwana so it meant kuti test it out of not ne coronavirus but netumishonga tirikungotaurwa nevanhu tusina basa.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA, Dr. Taipua Mungofa vanoti zvirwere zvinorapwa kunana chiremba vakadzidzira basa racho kwete zviri kutaurwa nevanhu pamadande mutande.
Zvatinoda kuudza mhuri yeZimbabwe ndezvekuti kurapwa kwezvirwere kunoenderwa kuchikoro. Kurapwa kwezvirwere kunoverengwa mabhuku akakura. Kurapwa kwezvirwere kune vanotozvigona, kune vatori nebasa iroro. Zvirwere hazvirapwe paWhatsApp, zvirwere hazvirapwe pasocial media. Madrug nemishonga iri kutaurwa pasocial media, panana WhatsApp, panana Facebook. Imishonga inokuvadza, mishonga inoda kumwiwa kana uchinge wanzi uyimwe nachiremba.
Dr. Mungofa vanoti mushonga wese une zvaunokanganisa muviri wemunhu nokudaro vanhu vakangoteerera zvese zvese zvangotaurwa vanokwanisa kurasikirwa neupenyu vakapamuenzaniso wemumwe munhu akanwa mushonga unorapa malaria unonzi chloroquine angonzwa kuti unorapa coronavirus akabva atoshaya.
Nekuti kune dzimwe nyika tiri kutonzwa kuti kune munhu wani akafa anwa mushonga unonzi chloroquine angonzwawo kuti unorapa coronavirus. Saka yambiro yedu kuvanhu vemuZimbabwe ndeyekuti iyai mishonga yese iri kutaurwa, siyai zvese zviri kutaurwa. Kana uchinge wanzwa kuti uri kurwara ona kune vanoita zveutano vakutsanangurire kuti woita sei.
Dr. Mungofa vakayambirawo vagari vekumaruwa nezvechirwere ichi vakavakurudzira kuti vasaita nzendo dzekuenda kumadhorobha kushanyira hama nharaunda dzavo uye nekuenda kunobata maoko kurufu nokuti chirwere ichi chinopararira zvakanyanya panenge pakaungana vanhu.
Vanhu vekumamisha ngavambomira, ndinoziva itsika yedu yekuti kana mumwe afirwa tinoda kuungana tobatana maoko tochema pamwe chete. Asi nenjodzi yawira nyika yedu tiri kuti ngavambomira zvemagungano.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Fatshiri Panyanga vatsinira mashoko aya vachiti vanhu ngavadzikise mikana yokubatira hosha iyi nekugara kumba uye vachigeza maoko nesipo nguva dzose uye kuti varegedze kubata kumeso, maziso uye nekutonongora mhino dzavo. Dr. Chiripanyanga vanoti mate anobuda mukanwa kana munhu achitaura kana kukosora ndiwo anotakura chirwere checoronavirus. Nokudaro vanokurudzira vanhu kuti vasamire kana kugarisana padhuze kana vachitaura. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezveutano Dr. Obedaya Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus uye danho rehurumende rekuti vanhu vagare mudzimba kwemazuva makumi maviri nerimwe kutanga nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa ozara mumigwagwa kudzivirira vanhu kufamba-famba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, asi vamwe vachiti vachafa nenzara vari mudzimba. Bazi rezveutano rinoti vanhu vose vatanhatu vakabatwa nechirwere checoronavirus vari kunzwa zviri nani uye havasi munjodzi panguva ino. Hurumende inoti bazi rezvemagariro evanhu rinokwanisa kubatsira vanenge voziya nenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.